patinge tapedza pachazobudiswa yavanoti community from kubvira kumisangano yatakaita takabvumirana mamemorandum of understanding angangosvika matanhatu. Pane memorandum of agreement I think ipapo as well.
Ndezvipi izvi?
Kuwirirana kwacho kunorenja kubva munyaya dzedefensi dzokutyidzana kwamauto nekushanda tese tichidzivirira avo vanounzvori hwokuuraya mhuka anonzi mapocha, zvichienda kucommunication, zvichienda kunyaya dzevana dzokuti kana vana vakange vawanikwa vasi manakamandi minors, issues dzema deportations of minors, then tine zvataitaurana futi panyaya dzemigodhi namadiamonds kuma immigration tatine nhaurirano, mapurisa edu nekuchinjana vasungwa ndezvimwe zvaitaurirana izvozvo. Saka nhaura dzedzidzo dzakatikurei chose.
Ko, vatungamiri venyika muri kuvatarisira riini kumusangano?
Mangwana vakuru vedu President Mnangagwa vasvika kuno naPresident Masisi vauya futi kumauni kunoku. Saka mangwana vachange varichita chapupu maminista achisaina maagreement ediwayo memorandum of understanding acho.